hationi isaiyensi ichiri zvamuzvira zvakakoshera kuti vana veZimbabwe vari kushandira nyika yavo, vari kuda budiriro yenyika yavo, vanomutungamiriri wavo wavakasarudza wakavavimbisa kuti savariro yake ndeye kuti vapfume nyika yavo iende mberi. Poitika kadambudziko kadoko doko kazhinji kanokonzerwa nevanoti kuekonomics kana kuchirungu overheating economy iri kukura zvakanyanya nokumhanya kwakanyanya. Kwoitawo zvima mismatches zvinoita zvokuti hakusisina fuel zvimwe zvinhu zvoshayikwa nokudini. Ivo vobva vati ndaakutoti chivegai zvachose kuti mubudiririse nyika yenyu, muinde munovaka nokubudisa zvinoita kuti nyika yenyu ibudirire, moenda munogara kumba makambani ovhara. Zvozouyisa here sadza patafura? Kana zvisingauyisi sadza, watinoda kufadza nokurega kubudisa zvinodiwa navana veZimbabwe kuti nyika ibudirire ndiani? Vakambomiriyani vakomana veitadza mukava? Uye vanongotaura zvavo, vana veZimbabwe vaakuziva kuti vamwe vanozviitira kutsvaka mari kune maforeign agencies, vanozviitira kuti vakudze politics dzavo dzavakatadza nguva yamusarudzo. Ndozvoga zvavari kuzviitira, nokuti chinofanira kutoitwa iko zvino nomwana wese weZimbabwe kuti ndowe ZANU-PF here, ndowe MDC here, ndowe political party, chinoda kuitwa iko zvino kushanda tiite production.
Saka imi muchaitawo sei mune kurudzira yamuri kuitawo here kune vana veZimbabwe?
Vana veZimbabwe vakasunura, vano ruzivo rwakawanda kusvika rwavazhinji. Hazvitombodi kufamba uchiudza vanhu kuti regaunda kunoshanda kuti ugochengeta mhuri yako, kana vapedza mando yapfuura zvozvodii. So yes, vana veZimbabwe vose tinovakurudzira zvedu kuti musanyengerwa nevanhu vane zvinangwa zvakasiyana namadambudziko enyu.